vachitaura pamusangano wekutsvaga nzira dzokuvandudza upfumi hwedhorobha refrancistown nhasi mutevedzeri wemutungamiri wesangano rebusiness botswana vahumphrey nawa vati kusavhurwa kwamabhodha kuchakonzera matambudziko makukutu kune vemabhizinisi vakawanda vanawa vati dhorobha refrancistown riri kurasikirwa nemari inodarika mamiriyoni makumi mashanu yemapura pamwedzi wega wega kubva zvakavharwa bhodha rezimbabwe
mabhizinesi ari mudhorobha refrancistown asara pamhene nekuti zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvine buying power hazvichauye munyika nekuda kwekuvharwa kwemabhodha
pasi pemutemo westate of emergency botswana yakavhara mabhodha ayo nezimbabwe muna kuru megore rino kwemwedzi mitanhatu senzira yekudzivirira kupararwa kweutachiwana hwecoronavhairus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19 botswana ine vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe kana kuti 3219 vabatwa nechirwere checovid-19 uye vamwe gumi nevasere vakashaya mwedzi wapera botswana yakawedzera kuvharwa kwamabhodha nemwedzi mitanhatu zvakare vanawa vaenderera mberi vachiti kuvharwa kwamabhodha kuchaita kuti vagari venyika iyi vanga vachishanda mumahotera varasikirwe nemabasa sezvo kusina vanhu vari kuuya munyika
zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zvichitora mazuva maviri kana matatu zvichitenga mudhorobha refrancistown izvo zvaiita kuti zvibhadhare pekurara zvotenga zvekudya uye zvaishandisa mabhazi edu muno
mumwe mugari wenyika iyi anorarama nekutengesa mumugwagwa maelizabeth jovu waudza studio 7 kuti urongwa hwekuvharwa kwamabhodha uri kuita kuti upenyu hwaomere sezvo vachiwana cheuviri kuburikidza nezvizvarwa zvezimbabwe
mosi mazimbabwe akave chiuya richibva kuzimbabwe uko ndokuya ndovachengetera zvinhu ndovatekera vamwe vacho vanotenga vakamuchiwana sitaradha zvese zvebhurawaiji chakazara mazimbabwe ene izvozvo mari dzanowana ndichagoni kuwana mari taineya mazimbabwe achiripo nezuva ndanogona kubhudha panabhasa pako 900 ndikona maybe kuchengeta zvinhu nekupfekera mazimbabwe maybe ndigona kubhata kana 400 kubhizinesi maybe ndigona kubhata pamwe ku7 mari anda akawanda andichiwana nezuva ndandichiwana mari yakawanda inobhata 1.3 because of mazimbabwe izvozvo nao tosafara kusina mazimbabwe hakuna bhizinesi hakuna chinhu
vatimothy mupandaseka avo vanorarama nechamuka inyama mudhorobha refrancistown vanoti vave kupona nehwaku mukwaku sezvo basa ravo rekutakura vanhu vachivaisa kubhodha nemota yavo risisiko
maclients edu mazhinji anobva kuzimbabwe vanouya kuzohodha vachitengesa zvavanotengesa bhutsu nezvavanohodha mumachina umu vachinotengesa kuzimbabwe saka tinobatsira mabereki vanenge vauya vaivaya kuzohodha vadzokera kuzimbabwe kuhodha zvinhu zvavo nekupeka nekuyeswa mudzimotikari mayamuya tichitaana malaicha tichidzokera nazvo kuzimbabwe saka nawo iko zvino izvi bhizinesi riri pasi nekudawo kwokuti zvinhu zveduwo zvakadhakwa saizvizvi zvahakuna chiriko
senzira yekugadzirisa zvinhu meya wedhorobha refrancistown wakuti sandrad siru vaudza studio 7 kuti vari mubichi rekutaura nehurumende kuti ivhure mabhodha enyika iyi nezimbabwe gwaro rakaburitswa nesangano restatistics botswana muna chikunguru gore rino rakataridza kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvunhu makumi mapfumbamwe nemakumi mana zvakapinda munyika iyi muna 2019 kusamira zvakanaka kweupfumi muzimbabwe kunopa kuti vanhu vakawanda vaende kunotenga zvinhu zvakaita sehembe mishonga nezvimwe kudhorobha refrancistown ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shingirai madondo